A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 17th, 2018. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Today on the Women's Roundtable, we are looking at the high incidence of child abuse in the country, especially young girls. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga koshwa olesine lobo mama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com, loba ku www.voashona.com, loba njalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our platforms. So go to VOA Shona, VOA Indebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation right away. And as we say today on the Women's Roundtable, we are looking at the high incidence of child abuse in the country, especially young girls. What are your views on the issue?
And Childline Zimbabwe says it records about 14,000 cases of child abuse per year, with 30% of them being sexual abuse. Childline says a large percentage of those being abused are underage girls, with most of them being sexually abused by close relatives and friends of the families.
Yes, PJ and Childline also went further to say it receives nearly 1,000 calls daily from abused children. Let's take a listen to Maureen Kambarami from Childline on some of the calls that they received daily.
Childline Zimbabwe, tino wana kuti tino receive ma cases anosvika ku 14,000 pagore. Pazuva pakati pema call center edu mairi tinogona ku receive 1,500 kana 2,000 ma calls. Muma calls imomo munozobuda nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira the sexual abuse, the neglect, the physical abuse, the child marriage, zvinenge zvakangosangana. Asi takaona kuti 30% yema cases anoreportwa kwatiri anenge achiva sexual abuse and consider sexual abuse and kashinji mubana skana age group year 13 to 15. Takaona zvakare kuti vari kushungurudza vanasikana kazhinji mu 90% yema cases enu munhu anozikanwa nemwana kana kuti nemhuri. Anogona kuve ari bamini kana bamukuru, tete, amai kana baba chaivo chaivo, nokuti abuse inogona kuitika ichibva kune chero munhu anonge achifanirwa kuva ariye ari kuchengetedza mwana.
PJ, we're hearing right there a report that was done on the ground by one of our reporters, Patricia Mudadigwa. But over to you, PJ.
That was the Masha Okaseke from Childline.
Sorry, PJ.
Kambarami.
I think we got it mixed up there. That was actually Maureen Kambarami.
Yes.
But we have another video, so let's go to that video and then come back to listen to the one you were introducing.
Masha Kaseki.
Yes.
Right.
Mutsvakiridzo yedu takaona kuti chinoita kuti 90% yema cases aya ari kuitika ekushungurudzika kwevana ave achiitwa nemunhu anozikanwa nevana zvinhu zvakasiyana-siyana zvakawanda zvinosanganisira access kana kuti access yemunhu iyeye kune mwana. Unoona kuti pamwe munhu iyeye ane mwana anenge ane trust mune munhu wacho iyeye, ndo zvinoita kuti zvimwana asununguke paari asafungidzire zvakare kuti angashungurudzwe nemunhu iyeye. Zvimwe zvakare zvinoita kuti macases edu areceive zvatakaonawo zvokukonzeresa mabhusa tikuona inyaya dzepoverty. Tinoona kuti pane nyaya dzekuti mubereki kana anofanira kuchengeta mwana hakwanise kuvapo pane mwana wake. Dzimwe nguva vanenge vachienda kunze kwenyika kana mabasa kure nepanogara mwana. Mwana osara ane mumwewo munhu vavanenge vakavimba kuti pamwe ndiye achaita sei achachengeta mwana. Naizvozvo protection yembereki hairepleisiki. Tichita kuti mwana iye anenge asiwa ari vulnerable. Ndo chimwe chikonzero chatakaona chikukonzeresa abuse. Zvakare masocial issues kuti vana tinovaona sei. Maage group evana unoona sezera ratataura riya re-18 to 15 revana asikana ndozera rekuti mwana akuti kwakwa akuchikura akuitawo kunge young woman kana mukadzi. And matarisiro atinoita vasikana ivavo dzimweni dzenguva mapepetrator kana vanoshungudza mwana vanokwanisa kutadza kuona kuti achiri mwana akadaro.
That there was Miss Maureen Kambarami of Childline. She continued explaining why most of the cases of child abuse are perpetrated by family members or those that are close to the family or family friends. Childline also says it is also working with the Education Ministry to help bring awareness in schools in rural areas for young children to contact the organization. Now, let's take a listen to Mr. Marshall Kaseke of Childline again, explaining how his organization is empowering those, especially in the rural areas.
Ruzeva, kumamisha, kuno kunango kune vana vasina, vasinga kwanisa kunge vachiwana mafoni ekuti fonera. Tine dzimwe nzvimbo dzatiri kushanda pamwe chete neMinistry of Primary and Secondary Education, tichiisa mafoni. Tinenge tichipa zita rekuti mobile helpline. Mafona aya anenge achihauswa pazvikoro uye mwana anenge achinezvarida kufona achibvunza kuchildline anogona kungowana runhare rwuru pachikoro obva afona ku-116. Izvi takanyanyozviita mushure mekunge Zimbabwe tasangana nedambudziko remafashamo emvura akaitika akanyanya mugore rakapera. Takakwanisa kubatsira kunzvimbo dzakaita sekugokwe, chivi necholocho. Kwanga kwa kune dambudziko rekuwanda kwemvura. Ndiko kwatakatenga nharembozha idzi dzakaniswa muzvikoro zvakasiyana-siyana kuitira kuti vana nevechidiki vakwanise kunge vachitifonera kuti vawane rubatsiro. Pamusoro peizvozvo, tine tsamba dzinogona kungonyorwa dzichiuya kuchildline pachena. Haiiswe stamp tsamba inouya kuchildline kana yakangoadreswa kuti irikuya kuchildline. Kupost office vanenge vachitoziva kuti tsamba inofanira kunge ichifamba pachena. Asi tinoziva kuti nemamirira zvaita mazuva ano tsamba dzavashoma dzaakuita sei dzaakunyorwa. So manhamba atinowana patsamba aakatidzikirei chaizvo. Asi imwe method yatinogona kuda kukurudzira kuti kune zvimwe zvikoro takasvikawo papoint yekuisa anonzi mapostal boxes. Mwana anongonyora tsamba yake okanda mubox riri pachikoro ipapo rozokwanisa kunge richikolektwa achiwana kubatsirwa kwaanokwanisa kuita.
That was Mr. Marshall Kaseke from Childline. He explained right there, marvelous, a point that I didn't get at the beginning, mm-hmm. whereby they not only deal with phone yes. or phone calls, but they also deal with paper mail.
Yes.
They can, these children or those abused can actually write into them. Without even paying postage.
I think, you know, that's very important because mm-hmm. when we hear about Childline, we're mostly thinking about people in the urban areas as well.
Yes.
Who have access to phones. But he's saying, no, we are trying to decentralize and
yes.
make sure that those in the rural areas, mm-hmm. although they're providing the mobile phones, they can also write in.
Yes.
So that's
and
a very
free
important.
Free of charge, mm-hmm. you know, without even having to pay postage.
Yes,
that's
PJ.
Very important.
And also, meanwhile, the Women's Coalition of Zimbabwe will tomorrow meet the President, Emmerson Mnangagwa, to discuss some of the challenges facing women, which include what we're hearing right now, you know, the abuse of young girls. So we'll also be reaching out to the Women's Coalition of Zimbabwe to see how they're also going into tap, you know, into what they're seeing happening in the country to see how President Mnangagwa will be able and his government to deal with this child abuse that we hear is actually escalating in the country. So we want to hear from you. What are your views on the issue? Over to you, PJ.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esihluza khona lo kwazulula indaba eziphathelane lenhlupho izankathaze ezibhekane lobunzima obubhekane labesifazana eZimbabwe laphandle kwelizwe. Lamhlanje kuhlelo lwethu ikanti ke njalo siyakhuluma ngokuphumelela kwabo nxa kuthe kwabalo ukuphumelela kwabo sike saphatha indaba zokuthi abanye omama benza njani imisebenzi yezandla yokunakekela imuli laloba isimo somnotho isimo sezombusazwe isimo senhlala kahle singasihle eZimbabwe. Lamhlanje ke uhlelo sithinta udaba lwamantombazana ahlukuluzwayo. Sikhangele kakhulu ukuthi ngaliviki kube kujabulelwa kumbe kunanzwa imisebenzi enziwa inhlanganiso ezinakekela abantwana kanye lokulondoloza amalungelo abo. Inhlanganiso esebenzela eZimbabwe ethiwa iChildline. Lapho ke amantombazana alethuba kumbe alalo indlela zokuthi bazise abomthetho nxa lapho bedibene lobunzima bokuthi babe behlukuluziwe ezindlini. Singakhangela kakhulu abe-Childline bathi bona babathinta ngocingo amantombazana lawa. Bayathola ama-calls engathi izincingo bebathinta ngocingo eziyedlula amakhulu amahlanu ngelanga kuyefika kunkulungwane sibili. Njalo bathi bona abasebenzisi icingo kuphela kodwa ke balalo futhi abantwana labo ababe bebhekane lobunzima ukuthi balobele kibo babhale incwadi sibili bayayiposta bangavele bafake ukuthi Childline. Incwadi leyi iya ku-Childline iyahamba kungela mbadalo yokuthi bafake istampa khona lapho. Ikho ke bayasebenzela emadolobheni nganye lasemaphandleni. Kwekanti ke eZimbabwe ngibona kulodubo olukhulu lokuthi abantwana amantombazana ahlukuluzwayo ngabahlukuluzwa ngabemuli, abanye njalo bahlukuluzwa ngabebeseduzane labemuli kumbe ngathi abangane, angaba umngane ngayihlo, angaba umngane engxenye odlisana lo anti lo mama omncane lo baba omncane kunjalo nje. Kuvameke ukuthi kwenzakala ukuthi nanana lo owesilisa oyabe khona endlini ayithusele umntwana lo ntombazana oyabe ihlale elapha endlini ukuthi amdlwengule, abe semethusele ukuthi uzambulala nxa kuyukuthi angakhuluma ebantwini kumbe angaya kwabomthetho. Kodwa ke abe-Childline bathi bona buya nini lizositshela nxa lihlukuluziwe. Kulapho ke kulapho ukuthi labo abasebenza ezindlini ikakhulu thina esikweni lethu laseZimbabwe iningi labasebenza ezindlini yizihlobo ngabantwana bezihlobo eziyabe zithethwe engxenye emaphandleni ababuya bazosebenzela edolobheni bazosebenza endlini imisebenzi yendlini. Kanti ke ubaba walapha ekhaya ulakho ke ukuthi ahlukumeze luntombazana oyabe buye eyisihlobo ezosebenzela endlini ukuzondla abantwana kumbe ukugezisa imiganu lokuhlanza nje endlini yonke. Marvelous.
Kana muchangobva kupinda muchirongwa chedu chemadzimai nhasi tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanasikana munyika. Muzvare Maureen Kambarami vanoshanda nesangano reChildline vanoti pagore vanoona nyaya dzekushungurudzwa kwevana dzinosvika zviuru gumi nezvina. Vanotiwo zvikamu makumi matatu kubva muzana zvenyaya idzi dzinenge dziri dzekushungurudzwa kwepabonde, vazhinji vacho vari vana vasikana. Muzvare Kambarami vanotiwo munyaya dzekushungurudzwa kunyanya kwevanasikana pabonde zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vana vanoshungurudzwa nemunhu wehukama kana kuti wekuziva. Saka ndiyo nyaya yatiri kukurukura nhasi kuti zviri kumbofamba seiko munyika kuti nyaya iyoyi yekushungurudzwa kwevana nyanya vanasikana PJ ikuramba ichikwira. zvii chaizvo zviri kuitika tingati isusu inyaya dzekuti vanhu havasi kuenda here vachinoita kuekwa kuti kunorevera here kumapurisa inyaya dzinovigiridzwa here nekuti veruzhinji veukama vanenge vachitya kuti pakabuda mhosva panogona kuzokanganisika paukama ehe nekuti ndo zvimwe zvatiri kuona zviri kutaurwa ipapa kuti ukazoona munhu aenda kunotaura ndiri kunzwa kuti tina muzvari yeDaphne Jena nekuti nhare dzavo dzambokata regai tiende kwavari hello veChildline aiwa tiri wadi ndafaro kuti mapinda muchirongwa ndaedza nekukuedza iyi mangwanani yese asi regai titaure nemi nhare dzisati dzakata mungatitsanangurira kuti sangano renyu rechildline riri kuona nyaya dzipi dziri kunyanyonetsa nyaya pakushungurudzwa kwevanasikana panyaya dzepabonde apa nhare dziye hadzisi kunyatsonzwika I think regaiti kuedza kukufonerai futi muzvare Daphne nekuti nhare dzavo hadzisi kunyatsonzwika muzvare Daphne vanga vari kuda kuedza kuti tsanangurira kuti zviri kufamba sei asi nhare dziri kuramba regaiti kwazise zvedu vari pano pashona Facebook page yedu tina Dorine mutomba kufa vari kuti hallo makadiiko Robson Muzata ari kuti kunyanya hama dzinokanganisa vana saka kana pane varuda kupinda muchirongwa nyorai nhamba dzenyu ipo panapa kuitira kuti tibva takufonerai nekuti sekutaura kwandiri kuita panapa naCPJ kuti kazhinji kacho tinoona pachivanhu hama dzinowanzovigiridza nyaya dzakadai hadzitaurwe paruzhinji saka mwana unyange akauya achiti inini ndabhinywa nababa mudiki kana kuti nehanzvadzi kana nasekuru zvinobva zvanzi nyarara iwe wakuda kuona manhingi dzimwe dzenguva mwana otogara nazvo kusvika atokura zvozomukanganisa muupenyu hwake saka ndo zvatiri kukurukura ipo pano padoski wagutsa chiwaya ari kuti makadii aiwa isusu tiri wadi kana muchida kupinda pachirongwa ibva iba uya panapa moti panhamba dzenyu kuti tikufonerei tina Nathan Fraser Chicks ari kuti back again paprogram yenyu its loud and clear ndiri kuno kujohannesburg kuintelligence bureau kusouth africa kwakadiwo pana baba Tija Dzani ari kuti hallo sisi PJ linjani babva vati well, thanks for the invite Musa Nkonkoni ndofunga va invite kuone mumwe munhu kuti uyai muone programu iri pano asi vari kuti ivo hallo sisi PJ saka imbokwazisai varipo pavoa ndekuletione
abasebebhalile kodwa ke asibukeleni sibanengi lapha ke ku VOA Ndebele ekhasini lethu ele VOA Ndebele enkundleni yebulenjini yeFacebook lisilandele lisibukele sibanengi litshele labangane lezihlobo ukuthi sikhona lisibukele abanye njalo bathi bona hayi babukele bayasibona kakuhle ngakho ke fakanini imibiko yenu khona lapha lomba imlayezelo yenu loba njalo lifake inombolo zonke socingo khona lapha ukuze silithinte lingenelani kuhlelo sixoxe udaba lolu olokuhlukunyezwa kwamantombazana ikakhulu ngabe muli kumbe ngabantu ababaziyo ukuthiwa inani kumbe isilinganiso sabantwana abadlengulwayo abahlukunyezwayo ikakhulu kwezocansi sibe silokhe liqansa kukhulunywa lokhu kuphume embikweni wethu lo yinhlanganiso esebenza lamantombazana eyeChildline lapho ke abathi bona bathola imibiko yokudlengulwa kumbe ukuhlukunyezwa kwamantombazana ngomnyaka edlula inkulungwane ezilishumi lane ngomnyaka kuthi ke isilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini zalezi yazale imbiko kumbe incingo kuyabe kuzindaba zokuthi amantombazana ayabe dlenguliwe lapha emzini yabo lapho emakhaya lapha abahlezi khona bangabe behlezi lemuli yabo ubaba lomama kumbe kube lo munye ubaba omncane umalumakhe umzawakhe owesilisa ongamdlengula umntwana ikhonapho endlini athi uyatshela engxenye abazali abazali bengakwemukeli khona lokho bathi engxenye umqamba manga usefuna ukuphambanisa ubuhlobo kanti ke abanye unxa ukuthi uyabudlengulwe ngumalumakho omncane umamakho ingxenye yabisebenza ukuthi lo mali makho engxenye angathini angacina se ebotshwa evalelwa ejele ikho ke abavame ukuthula bezame ukulungisisa bephakathi khonapho komuzi ikakhulu esikweni lethu akuvame lokhu ukuthi ungahlala nosisi wakho babe libe selidlala isi usibali abe bamba amabele ayedlule ukubamba amabele kavunyelwa lokubamba wona amabele abe sesedlula lapho abe sekudlwengula mpanike pachitambo kachiramo
zvimwe zviri kutarisana nevazhinji PJ sekutaura kwauri kuita kuti zvinhu zvatakakura tichiona asi kazhinji kacho vamwe vanozoenderera pamberi wozongonzwa kuti mwana akabatwa mwana ane pamuviri asi akataura rovanzi uri kuda kutaura zvisina basa saka ndo zvimwe zviri kutaurwa izvozvi kuti paukama apa nyaya dzakadai ngadzitaurike kana pachiwanikwa kuti vawane rubatsiro vobva vawana rubatsiro asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe mutereri wedu munyarikani veWomen's Coalition of Zimbabwe vaye vandambotaura kuti vachange vachisangana na president vaEmerson Mnangagwa regai tiende kwavari timbunzwa kuti vari kuti chii amai Ronica Mumbire hello amai Mumbire makadi yenyu
Hallo ndiripo hangu madabiyo.
Aiwa tiri wadi tinokuchingamidza ine mufaro.
Maita yenyu.
Ehe mombotitsana ngurira kuti mangwana zvi zvakarongwa pamuchaenda kunosangana nemutungamiri wenyika muchawanikwa here muchikwidza nyaya dzakadai sedza turi kunzwa idzi kuti vana kubhinywa kwavo nyanya vana vechisikana vasati vabvazira kuri kuramba kuchikwira munyika zviri kutaurwa nechildline.
Mangwana patiri kutaura patiri kusangana nemukuru wenyika. Chinangwa chedu chakakura ndechekureiza maconcerns edu. Kuti ivo semukuru wenyika tione kuti vanokwanisa kubatsira sei mukugadzirisa nyaya idzodzo. Tichareiza nyaya dzinechokuita nekudziri mucapacity yavo dziri mumandate yavo kuti vakwanise kugadzirisa. Zvakanyanya kunangana nezvinechokuita nemitemo zvichireva kuti zviri kudyidzana nenyaya dzamuri kutaura nezvazvo
zvakakutora nguva yakareba sei kuti mugadzirire kuti mukwanise kuzowana muchiwana mukana wekutaura navamunangagwa
president pavakapinda pachigaro takakumbira kuti tinge tichisangana navo chida vanga vakawandirwawo nokuti taingonzwa kuti vasangana nevamwe asi isusu taingoone shungu yekuti isuwo mukana wedu unofanira kusvika nokuti we are also an important constituency which is very key we constitute over 52% of the population saka nohwandu hwedu tine kodzero yekuti tinge tichinzwikawo zvinenge zvichitinetsa semadzimai
regai mumbotitaurira nechirungu kuti what exactly are you hoping to be able to discuss with president Mnangagwa tomorrow are some of these issues that we're discussing about today especially the high incidence of child abuse especially young girls underage girls are you going to take this onto the table when you discuss with president Mnangagwa
yes when we meet the president tomorrow our main aim is to raise key concerns that he can see ahead as the president in relation to women's issues and some of the issues are anchored around what we have been discussing on issues of abuse but not wanting to preempt we will also be talking about issues of the economy issues of leadership and political representation and issues of public service.
Okay, please hold on my Mumbire so that we go over to PJ. PJ, you're hearing there from Mrs. Mumbire who's saying although they will be also tabling the issue of child abuse, especially of underage girls, which seems to be on the increase in the country, they will also be looking at the economy and also representation of women in key, government, like positions and also the legislature.
Yeah, lapho ke kube unkosikazi Veronica Mumbire yena ke ongwenhlanganiso eye Women's Coalition of Zimbabwe lapho ke bekhuluma ukuthi kusasa lokhu bathole ithuba lokuthi lalo bakubathathe lesikhathi eside ukuthi baze bayehlangana lomongameli Emerson Mnangagwa balitholile lelo thuba lokuthi bayekhuluma laye baba abanikeze izikhalazo zabo lokho abakhala ngakho ukuthi bona njengabesifazane bakhanya bengananzwa phansi kukahulumende wakhe yenake ongene ekupheleni komnyaka ophelileyo ngemva kokusuka kwaye ngumongameli Robert Mugabe nyakenye. Bona-ke njalo bathi bona ngaphandle kokukhuluma ngezandlubhe lezangikhathaze eziphathelane labesifazane kanye lamantombazana okugoqela lona lolu daba lokuhlukunyezwa kwamantombazana asakhulayo behlukunyezwa ikakhulu kwezocansi i-sexual abuse, bazakhuluma njalo ngokuphathelane lentuthuko yezomnotho kanye lenhlalakahle kaZulu nje jikelele elizweni. Sesibeleke lethuba elihle lokuthintwa ngocingo ngunkosikazi kumbe ngunkosazana Hilda Nkomo yenake osebhilithane. Siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Hayi, linjani?
Ngumankomo kumbe ngunkosikazi Nkomo?
Ngumankomo.
Ye, ungasiphathisa lawe usiphe umbono wakho ngalolu hlelo.
Ngizaqalisa ukuthi ngikhulume ngesikhiwa, ngizokhuluma futhi ngesindebele, ngizokhuluma ngesiShona.
Ye, kulungile.
Yeah, my point is to this child line, if it was my consent to take the procedure, I think only because our government doesn't have money. The best thing, I think they were supposed to go in schools to train their, training to be given to that organization. Then push them into schools to teach children who are at schools, especially from grade 5 or from 4, then being given those lectures about getting abused. That is the first thing, only because of our government. Sometimes they won't have the money to train the people, because those who are at school, I think it's more good for the children to be taught at school, like a lecture, so that some may understand from their teachers. The second thing is, even in the rural areas, especially in the remote areas, they might come and call the villagers and teach them about that. Because mostly people in the remote areas, even in the urban areas, is the same, because when it comes to abuse in our country, mostly myself, I can blame mothers, us women, because sometimes things can happen. Then I will be trying to protect my marriage while abusing my child or my relatives. Because if I can say something, then I'll be thinking, I'll be just pushed out here. Then I'll lose my marriage because of this. Then I'll keep quiet, even to report or to take any action against the thing which will be happening.
Ndobo kubata imuromo ipapo mai mkoma. I think tine mwe kola. Bata imakadaro tukuzoka kwa muri.
Thank you.
Siya kwa mwe la kuhlelo. Yeah, lichona njani?
Chonile, lichona njani lani?
Hai, sichonile. Ika mangubani?
Ubaga chitani, unachitani.
Unachitani. Sunge nile, pacha, kuhlelo. Lao, usipe mbono wao?
Bengi, tando kutika kulu kube abantu abangomama, abantu besifazane. Siyaqina kakhulu ebantwaneni bethu abangamankazana. Umntwana umtshele, labona ababancane umtshele ngelanguage yona le yabantwana, ukuthi akula muntu ozawuvula isikethi, akula muntu ozawuhloma umunwe, akula muntu oza kubotoza amabele. Esasemncane, let's start now to try and create a generation ezaba free from rape, as about free from sexual abusers. No one is going to lift up your skirt. No one will touch your bum bum. Ngaleyo language abazayizwisisa, you don't have ukuthi ube ne serious face ukuthi umntwana akwenze akuzwisise. Just lixoxa nje lo mntanakho, say no, 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 no one will touch your bum bum. kulabo ke abantu bethu vele asebekhulile asesikwazi ukuthi sihlale nabo phansi sikhulume labo uyamtshela umntwana ukuthi akula mfana olelungelo lokuthi akuthi pha ekuphasula izibulo akula mfana olulungelo lokuthi akhulume kubi ngawe ngento oyigqokileyo it's your body that's your power you have power over umzimba wakho nobody else batshelwe abantwana nasezikolweni amamisi asikhangelele abantwana abangamankazana because ngiyazi ikakhulu ke kithi lapho engibika khona ekhesi sibe silawo vele lasesikolo amamisi okwazi ukuthi lo ngumntwana engikazana usemathubeni kumbe sekwenzeke iphutha uyagijimeka kumipilwana siyile help you la mamisa lalana sibele lothando kibo labo basincedise ebantwaneni ukuthi labantwana esikolweni kuma career guidance and counseling lessons liyabatshela ukuthi bantwana akula mfana okutshaya izibunu ekubhansula akudlalwa kubhansulwana izibunu akudlalwa kubanjwana amabele kathesi sesithengeleyo futhi lesikhathi se-poverty i-poverty iyasimoshela kakhulu izinto eziningi kakhulu sekhonisa umntwana umzali usezithulela ukuthi umntana khamtshele ukuthi mama mina umalume laphana ongibambile umalume ungithe umama lwana because umalume is the one obuya lekhabishi endlini umalume ngiyose kumbe uhlale egoli ngiyosithumezela ama-oros uthebuyile wabamba umntwana sokunzima ukuthi umama lwana aphakamise ilizi athi a-a akushiyane lo mntana ami ngoba umalume uzayekela ukuzithumezela ikhabishi i-poverty isingenile emakhaya ethu like abantwana sebesetshenziswa as ama-meal tickets ukuthi umntana ukukhumula kwakhe impahla will mean ukuthi umndeni yalaluhlile which is so sad abantu let's learn to report ama-issues lawa let's report them or try and talk to someone and protect a girl child ngiyabona
Yeah, ungacho ngesingizi bakachitsane she was saying a lot and advice to the teachers, to the parents, to talk to your children.
Mm-hmm.
I think I'll give you the chance, the opportunity to say that. Just give all those tips that you gave in Ndebele, in English now.
Okay.
Yeah.
So what I was trying to say is that as mothers, let us all talk to our children, even if it's a small baby, a girl child, to tell them that there is no one who has a right to smack your bum. No one has a right to even hold your breath. Even if you are walking there or you are wearing a miniskirt, it doesn't mean that you have given power to somebody to slap you, to smack your bum.
Mm-hmm.
And what I also say is that we have seen so many people because of poverty. There are people who leave the country and go to diaspora or someone that you depend on, an uncle. Those people, they come home and they tend to take our young children and they, like, sleep with them or they abuse them in a sexual way.
Mm-hmm.
Even if that girl tells the mother won't even say anything. She won't even report it because that uncle is the one who's paying fees for that child.
Mm.
Or that auntie is the one who's buying cabbage and tomatoes in the house. So if the mother voices or goes and reports it, the auntie will stop or the auntie will get arrested. Or she'll also be the one labeled as the one who caused division or tension within the family. Especially, let's take, for instance, the daughter-in-law. If as a daughter-in-law, I say, no, that uncle, Baba Mini, has slept with my daughter. Tomorrow they will say what? I'm a very bad daughter-in-law because I've come here and divided the family.
Yeah.
But at the same time, let's also learn to voice and protect our children. Even at schools, I also say that schools, the teachers who are, the lady teachers who are also involved with the girls, let's talk to them so that they tell our daughters that nobody smacks your bum, no boy, or no, there is no male person who has to smack your bum, or who has to talk badly about you because of how you are dressed.
Mm-hmm.
Aiwa, mune mazwi chaiwo chaiwo. Munotaura here shona mubva mangoenderera mberi nekuti manyatso bata chaipo chaipo nekuti vazhinji vanoti saka ini ndoita sei nekuti sekutaura kwamaita kuti fanike varora. Kuti uchienda uchinotaura kuti inini mwana wangu azoitwa chakati kumusha wevamwe vanhu zvinogona kukonzeresa paukama. Kana muchitaura shona ibva imaenderera mberi mungotaura kuti zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuita.
Shona changu
aiwa, kana chiri broken it's okay. Ehe, batai makadaro, PJ achaenderera nemi mberi. Batai zvenyu, garai pafoni ipapo. Stay on the line, we are going to take our other guest, Temba Nzounenda. Of varume svinurai nekuti tiri kunzwa PJ kuti vari kunyanyoita zvinhu zviri kukonzeresa izvi varume. Saka tinoda kumbonzwawo kubva kune sanganiro revarume kuti chii chiri kukonzera kuti varume vaite izvozvi. Hello, makadiko vanzounenda?
Ndinofara kuve pachirongwa, ndinogamuchirwawo zvakanaka ndichimhoresa vateereri vose veStudio 7.
Ehe, mombotitsanangurira kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve munotii nezvatiri kunzwa izvi kuti uwandu hwevana nyanya vanasikana vechidiki vari kubatwa kana kuti vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo nekubhinywa huri kuramba huchikwira munyika.
Ndinotenda sangano revarume svinurai Vhukani Madhodha Men's Forum Trust of Zimbabwe. Tiri boka rakavambwa muZimbabwe muna 2010. Tinoshanda nevarume nevanakomana kuti tisimudzire nekurwira kodzero dzevarume nevanakomana. Ende tinobvumawo kuti tikarwira kodzero dzevanakomana nevanhurume. Indirectly tinenge tichitorwirawo futi kodzero dzemadzimai because tikashanda nemwanakomana tikashanda nemunhurume zvakanaka tika modela a role model out of varume nevanakomana ndinofungidzirwa kuti tinenge tichicreatawo society inorarama munhukadzi kana tumwanasikana zvakanaka nemunhurume. Nyaya ndainzwa ndaibatirawo pakati yekubhinywa kwevanasikana. Vanasikana vana vedu, vana vatinorwirawo kodzero dzavo nekuti pese patinoshanda nevanakomana nevanhurume tinozama chaizvo kuti tikurudzire kurarama kune runyararo, kurarama kune kuremekedzana, kurarama kune kunzwisisana, kurarama kune kudanana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Asi chandanga ndichida kuti ndinyanye kutaura nezvacho ndabatira pakati muteerera abva kutaura ari pachirongwa abva kutaura manje manje achitaura nenhau yekuti ndanzwa sekuti ari kukurudzira zvakanyanya kuti madzimai vataure nevanasikana zvakanyanya. Aiwa, mashoko akanaka asi ndinoda kungoti ndiwedzere ndichiti harisi basa revanhukadzi chete. I-collective responsibility yababa namai pamba, i-collective responsibility yesociety yose zvisinei kuti uri munhurume here kana kuti munhukadzi, kuti utaure, udzidzise angave mwanakomana angave mwanasikana kuti zvakaipa kuti mumwe abatwe chibharo, ambunyikidzwe, ashungurudzwe, aitwe zvaasingadi, aitwe zviri kunze kwekodzero dzake. Tinodzidzisawo zvakare kuti munhu wese ane kodzero. Asi kodzero dzako hadzifani kuzopfurikidza kuenda kuzonokanganisa dzemumwe. Ndodazve kuti nditaure kuti kana iri nhau yekushungurudzwa kana kuabhuswa kwemwanasikana, kungave panyaya dzepabonde, kubatwa zvaasingadi kana kuti kudi, ndoda kuti vateereri vanzwisise ende nekuti pachirongwa zvinzwisiswewo kuti kana tichitaura nenyaya yekushungurudzwa kwevanasikana, it's not always the case yekuti tinoti mwanasikana anoshungurudzwa nemunhurume chete. Kune yatinoti pedophilia inove pachirungu vanoti kufarira kunoita vanhu kuda kushungurudza vana vadiki, especially panyaya dzepabonde. Vanhukadziwo nenyaya dzegender dzangochinja idzi dzekuti sexuality iri kuchinja muvanhu, zvimwe zvacho zviri kunze kwemutemo, tinowanawo futi vanhukadzi vachishungurudza, vachibata vana ivava zvisiri izvo. zvinobvumirwa pamutemo. Varume vanozviita hongu ende tinokurudzira kuti vasungwe kana achinge vadaro. Asi ndoda kuti kana society yedu ikaramba ichiramba kuti tinewo vanhukadzi vanoshungurudza vanasikana ivavo kana kuvabata zvibharo, kuvabata nhengo dzavo zvavasingadi, ticharamba tiine dambudziko iroro, nekuti zvine izvozvo zviri kuitika musociety yedu, ende tikasazvitaura nezvazvo hatiwane vanhu vanozozvirwira. Then ndozotaurazve nhau yekuti handisi kuda kuchinjisa debate iripo, asi ndoda kungoti kana tichitaura nenyaya yekushungurudzwa kwevana, vana vese vari equally vulnerable, vangave vanakomana kana kuti vanasikana. Saka kana tichibata nyaya iyoyi, ngatiibate tine muono wekuti vana vedu vese vari exposed kumadangers ekushungurudzwa nenyaya idzodzi dzakarerekera kune dzepabonde kana dzimwe zvadzo dzisiri dzepabonde.
Aiwa mashoko makuku tu, PJ. I don't know kana mchikwanisa kuti dede nechirungu mungoti dede mbijana. Tisati taenda kwauri PJ tingoonesana muchirungu kuti maamuri kuti mimi zvakakosha sei kuti veruzhinji vaziye kuti havasi vanasikana chete vanogona kunge vari kubhinywa, asi nevanakomanawo zve vari kubhinywawo nemamwewo madzimai kana kuti vari kubatwa zvisiri izvo. Tsanangura henyu ipapo.
Right. I began by explaining what our organization stands for. Varume Shinuraivu Kani Madoda Men's Forum Trust of Zimbabwe is an organization that was formed and registered according to the laws of the land in Zimbabwe in 2010. And we worked with the men and boys within the borders of Zimbabwe, also outside the borders of Zimbabwe, where we try and fight and uphold the rights of the boy and men in Zimbabwe. But since I came in the middle of the program, I was listening to the last speaker, and I want to commend her for fighting for the girl child. But she also spoke about where she was imploring upon mothers to create awareness amongst the girl children, where they do not have to let anybody tamper with their bodies. So I was saying this is not just a mother's duty. It's a collective responsibility of all parents, of society in general, where we must fight to protect the girl child and the boy children as well. They are equally vulnerable. And also the other thing that I wanted to emphasize on is it's not only men who are pedophiles. Even women are pedophiles as well. So we've seen quite a great number of the girl children falling prey to abusive women. Who, because we now have gender issues where gender orientation, sexual orientation is changing in our societies. We now have women wanting to date other women, men wanting to date other men. So we've seen also a great number of girls falling prey to women pedophiles. So we must be careful not to continue in denial and continue to spread the gospel or the myth that only men abuse the girl child. So for as long as we want to fight and eradicate the scourge of pedophilia and sexual abuse of the girl child, we must begin to accept that these abuses are also emanating from the circles or from the quarters that are unfamiliar in our society, the women.
If I may hold you right there, hold your thought. We'll come back to you, PJ. Very interesting contribution there from Mr. Temba Nzounenda of Varume Shinurai.
Yes, I want to agree with you to a certain extent and then disagree, because the majority from the statistics from Childline, it says the higher percentage of the calls that they get at Childline comes from
young
girl, from the girl child. They rarely get from the male child. But not to say that we are ignoring that part. Yes, to a certain extent, yes. But the majority that, that's perpetrated.
We've had a problem where we must continue to talk about statistics, which will probably influence us to look the other way.
I'm not saying that. I'm saying to a certain extent from the statistics that we have.
We must try and fight the scourge of criminality, where if we leave out the 5% or the 1% as insignificant, we will risk grooming that same percentage of future abusers. So statistics will come when we want to allocate resources as to who should get what resources to fight that. But as a society, when we look at this criminality and this scourge, we must look at it, from across the board and try and address it like that.
I know, okay, PJ, you at the guest are butting heads, but it's good.
Yeah, besikhuluma lapha lomnumzana Nzowu Nenda yena ke othi yena na kule silinganiso esincane sabesifazane uthi yena kule sikhona isilinganiso esithile sabesifazane labo abadlengula kumbe abahlukumeza abantwana abangabafana ngakho ke kumele sibakhuze labo. Ngiyavumelana lawe mnumzana Nzowu Nenda, kodwa ke ukuthi ukuze sifake uhlelo lolu ukuze sibe lohlelo lolola lamhlanje sikubone kufanele ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi inombolo kumbe isilinganiso esitholayo lembiko esitholayo ehlanganisweni ezifana labo Childline ikuthi iningi labantwana abahlukunyezwayo ngabantwana abangamantombazana. Ikho ke kumele sitholeke amacebo lokunye okunganceda ukuthi kwehliswe inani labona labo kumbe kuqedwe uhlupho lolu olokuhlukunyezwa kwamantombazana ngoba bengavikelwa la ngumthetho, bengavukelwa even lalapha emzini yabo. Ulokhu khona bakatizani?
Ye, ngisasekhona.
Ye, uyizwile inkulumo ethulwe ngubaba olo osanda kukhuluma. Sigcine sesiba sesikhulumisana mina laye, kodwa ngisithi hayi inombolo zitsho ukuthi asiyali ukuthenana nakulabahlukunyezwayo abangabantwana abangabafana. Kodwa ke futhi bemfuna ukutsho njalo ukuthi bakhona labantwana abangabafana abahlukunyezwa njalo ngabesilisa. Sikuzwile kuphuma emhlabeni jikelele ukuthi kulabafundisi ababamba abadlwengula abantwana abangabafana. Ye. Kodwa ke asilonani elikhulu, kodwa kukhona
udubulana. Yebo, but mase sikhangelele ebantwaneni abangamankazana noma ngingaze sithi loba sikhulume sikhangelele omama abantu besifazane who get killed in the hands of men in their lives. Inumber yakhona is very high as compared to abantwana abangabafana abadlengulayo. We are not saying we are turning a blind eye on that issue. But the number of women and girls who get killed in the hands of men is very high. And it's very, very alerting to anyone. Yonkindao. We become so passionate as women because we give birth to them. We give birth to them. We give birth to all people in the world. So that's why we become very passionate when it comes to issues pertaining a girl child. And because a girl child isn't always protected. I did sometime during the week talk to another person about male or boys who get violated too by men. The thing is, men, they don't talk. Men, even if it's a bigger man, a married man who is 40, being beaten by his wife, he won't talk. What they do is they then become abusers themselves. They start abusing people That's why then they also abuse these girls. Because most of the times when we look at that person who has committed crime, that person who is raping that girl, that teenage girl, look at their background from when they were growing up, from as young, what happened back then in their childhood. You'll find that at some point they were abused. At some point they were made to feel inferior. Now that they have found this 13-year-old girl, they feel so powerful. Tie up the girl, they rape them, and then at the end of it all, they pour paraffin and they burn them, they do what? Because that's the only point, that's the only time he feels powerful. That's the only time he has felt powerful in his whole life.
It's
now
a vicious
that there
cycle.
Is a woman that he can... Yeah, but most of them, you look at how they were growing up.
Mm-hmm.
Step by step, what happened in their childhood life, there is a percentage of abuse that happened and it hurt them. Mm-hmm. It hurt them so badly that it's always there hanging. That, you know what, one day, one day, mm-hmm. one day I have to get someone and they have to feel what I felt back then.
Mm-hmm.
Most of them, it happens that way. And then they get a child who's just defenseless. A woman, if I meet a man and then just give me one clear punishing in Parma and tell me to take my clothes off, I'll just take my clothes off. You don't need to go on and beat me and all that. It's so unnecessary. One clear in Parma, then she says, my clothes will be down.
Mm.
And I'll just open and do your own thing. But to go on and on and on, you're beating them.
You're beating the
It's
to,
really
to
not
power.
Necessary. Mm.
Yeah.
Aiwa PJ, zviri kunzwisa tsitsi ndanzwa vari kutaura anti vari kutaura ipana pa vari kuti ivo kazhinji kacho vamwe vanobatwa kana kuti vano abuse kana kuti vanoshungurudzwa vanozoshungurudzwawo vamwe vanhu ndekuti kana mwana akakura achiona pachiitwa kushungurudzwa kwevamwe vana mumba mavanenge achizofunga kuti ndozvinoitwa muupenyu ndozviri kutaura vabva kutaura ava asi regai timboenda kuna Maironica Mumbire kana muchiripo kuti mungotipa muchidimbu musati maenda zvenyu kuti tozoti imi mamuri kutaura nezviri kuita sangano renyu reWomen's Coalition of Zimbabwe iro rinobatanidza madzimai akawanda ari muZimbabwe pasi peumbrella yenyu. Amai Mumbire, zvii zvimwe zvamuchawanikwa muchitaura ikoko kuna vamunangagwa mangwana?
Mangwana isusu takaona kuti president kubva pavakapinda mupower vakanga vari kunyanya kuemphasiza nyaya yenew disposition and isusu semadzimai our feeling is we are key and we should be central in the new dispensation. So in whatever is going to be implementing munyika, tinofina kuti we are a key stakeholder to be participating and also to be benefiting. Semienzaniso, mukuru wenyika anowanzotaura nyaya yekuti Zimbabwe is open for
business.
Our question is, where is our cake in the investment that is coming in? As women, tinopindawo pati pane zvinenge zviri kuitika panyaya dzakaita saizvozvo.
Aiwa, pakanaka.
Pachitaurwa nyaya dzakapira kumukuru wenyika dzakandosiyana-siyana kutaura kwandamboita. Chadzipa dzakasiyana-siyana asi takanyanyonangana nezvine chokuita nemitemo nokuti takatarisa kuti tiri kutaura nemukuru wenyika. Ndomukana wedu wekuti tikwanise kumuzivisa pamusoro pemitemo yatinofunga kuti inoda kuti
Musangano uyu uri kuitirwa kupi? Amai Mumbire, musangano uri kuitirwa kupi uyezve wakavhurika here kuti mumwe mudzimai mumwe angange angonzwa ipapapa angowanikwa achiuya kana kuti ndimi mega munee muri pamusangano uyu?
Musangano uyu uri kuitirwa kucreta oasis mangwana uchisangana 9 o'clock. Wanga wakavhurika kumunhu wese kuti anga achiuya asi sekuti panouya mukuru wenyika tinofanirawo kunge takarejista tichizikama kuti kuri kuuya madelegates akamira sei. Saka tanga tichiita proses iyoyo yokurejista vanhu. Saka vese vakakwanisa kurejista vakasununguka kunge varipo.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka kuti muchinogadzirira musangano wenyu uyu.
Bye-bye.
Bye-bye. PJ, we're hearing there from Mai Ronica Mumbire, who is from the Women's Coalition of Zimbabwe. She's saying that there is going to be a big meeting at Cresta Oasis, I think she said, and they are going to be having some women from the different chapters attending, but they had to register the women because I asked her that, is it open to all the women that, you know, would like to speak to the president? But she says there are a lot of issues that they will be tabling tomorrow, and she hopes that one of these issues, especially the abuse of girls, is discussed. So go ahead.
Umhlangano lo omkhulu owenziwa ngunkosikazi Mumbire labe Women's Coalition of Zimbabwe behlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa kusasa eHarare, kodwa ke uthena na ulosizi ukuthi awusoze uvuleke umuntu wonke nje ukuthi aphongutholakala ese walker in emhlanganeni kumele ube ngu-registrar yokudala ikanti ke kade besenza uhlelo lona lolo ngaphambilini kumhlangano wakusasa. Othe ke ngithathe leli thuba lokuthi ngibulise labo abasilandelayo ebulenjini ekhasini lethu ele VOA Ndebele enkundleni le eye-Facebook. Kulo Chelesani Ncube uthi na uyaweva uthi hi, lathi sithi hi kuwe, thanks Studio 7, lathi siyakholisa kulokhu. Ngu-Alex L. Matutu. Kuboso siba lo Steven Kumbuzi Malaba uthi hello, thina sithi hello back. Awubusani Mbuso Ntini ukhona laye uthi is watching. Umotusi Sedumedi uthi and I'm watching from Moshudi in Botswana. Linjani khona ngapho ngase Botswana. Edward Dismasi laye uthi lati sithi back. Anjo.
Ayi wanti soso PJ.
Edward Dismasi labo uJemima Mamate ukhona laye sithi hi.
Pano tombo chingamidza vari pano pa Facebook page yedu tinankunzane Nkomase ari kuti ye namba dzangu idzo ndifonerei, sorry kana tisina kukwanisa nhasi nhare dzanga dziri kunetsa. Mujandlovu ari kuti say through the back door apo Studio 7 I want emiwo kwamuri tinokuchingamidza. Yabva tipa namba dzake, hanzi ndifonerei ndiri Wenera Gabriel Rwadzisai, hanzi please call me asi nguva dzedu dzadyikana na Clementine Machaka, hanzi takateerera. Munhu dzanze Nkosana, hanzi baba how are you, invite someone, ari kufunza kuti unainvita sei munhu. Kana uchida kuinvita munhu kuti apinde muchirongwa unofanira kuwanikwa iwe uchidzvanya pakanzi share, ndo zviri kufunzwa nevamwe vari pana panzi koimi tunoinvita sei. Asi kune vamwe vanga vanyorera PJ tina hanzi tichagwa sibanda ari kuti chinhu ichi chinoitika zvikuru samumamisha yakawanda. Vana vasina wokuudza vanonyarara kuzvitaura vazhinji vacho. Saka tinotenda mukoma tichagwa sibanda. Fortune Chitabura ari kuti vamwe vazhinji vanoitwa izvi havana vabereki, ndokutaura kwaari kuita. Hanzi saka vanhu vanotora mukana naizvozvo wekuti vawane vachibhinya vana ivavo. Kozo ya Soza Wanda ari pano ari kutaurawo mafungiro avo. Asi tinokutenda imese Fortune Chitabura, tichagwa sibanda na Soza Wanda vari kutaura ipapapa vachiti ivo. Nyaya iyi inonzwisa urombo. Asi tinotenda vese PJ vakwanisa kupinda muchirongwa chedu. Takwanisa isusu kuona Mai Ronica Mumbire wo Women's Coalition of Zimbabwe. Daphne Jena amboedza kuti apinde weye Childline iyo yazi.
Zvaramba.
Nare dzaramba. Mukoma Temba Nzou Nenda vevarume svinurai oso tambonzwa kubva kuna Mai Hilda Nkomo vafona nevamwe vatatu kutaura navo PJ.
Vakachidzani umama kachidzani siletemba lokuba likholisile uhlelo lwethu lwalamhlanje, njalo siyabonga kakhulu usiphathisile wasinika la macebo wakhuluma la ngesingisi okube kuhle kakhulu. Njalo lalwana ubaba esike ohlanganiso yakhe eyabo baba ethi laye kulabantwana besilisa abahlukunyezwayo, hayi siyakwamukela sibili kuthenanana kulabahlukunyezwayo, kodwa kuba kachitsane uchilo wathenanana uzananzelela ukuthi yena lo owesifazane odlongula umntwana owesilisa kuyikuthi laye empilweni yakhe kwavele kwaqalisela khonapho. kwaba hii vicious circle.
Totenda zvemukoma Gary Twala Jackson and I missed the topic. Litini kwe zenjani. Ndamboedza mukoma Gary apo kuverenga asi. Ameno kana ndakwanisa DJ.
Awagona.
Saka ndo vamwe vanga vari pachirongwa chedu. Nguva dzedu dzajikanana. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye nditi ngatisanganei zvakare vhiki rinotevera PJ.
Yee, nyimeleke ustade vile Mhlanga ngupraxitis Jeremiah okwala Mhlanje. Azidibaneni ustande vile ngevhiki elizayo. Lisale.